Isusu se paramende tino zvatinoita kugadzira mutemo kumirira vatinenge vatisarudza kumushauko then kuti tinofanira kunge tichiita oversight pamagovernment activities kana magovernment ministries and departments ndobasa reparamende iroro.
Ko kana paita nyaya dzeuori dzinenge dzichipomirwa vamwe paramende haipindirewo here ipapo vatogare pi chiona zvinenge zvichiitwa nevari muhurumende kana kuti executive? Handiro here basa renyu iroro?
Nyaya yekuinvestigator vanenge vafungidzirwa kana kuti vanenge vapara mhosva inoitwa namapurisa. Kana mapurisa ainvestigator vachaisa kujudhishari, judhishari yopa mutongo kuti vafungidzirwa ava vane mhosva here. Saka vamwe vanenge vachida to like play to the gallery.
Sei muchidaro?
Pane nyaya zhinji dzinotarisirwa navazhinji kuti dei dzichinge dzikurukurwa muparamendi. Vazhinji ivava havatombotauri nezvadzo. Basa roga ndiro kutongotsvaka zvinobetsera ivo zvisinei neparamendi. Saka nyaya iyi irikutaurwa navachibaya handizivi hangu kuna vazihambe handingavatauriri, asi inii ndinoona sekuti haina musoro uye harisiro basa ravazihambe. Vazihambe ndiminista and leader of the house muparamendi. Kana nyaya yatotanga kuferefetwa sezvizvi, handioni kuti paramendi inofanira kunge ichipindira.